nero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 26 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Gandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato rezanu PF mudunhu reHarare dzobuda nekurudzira yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva yekuti mutungamiri wenyika anga ari pachigaro. Asi vanopikisa nevamwe muzanu PF vanoshoropodza danho iri vachiti kuita izvi kutyora bumbiro remitemo. Sachigaro vezek Justice Priscilla Chigumba vokurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe zviri pamutemo uye mutemo unobata sarudzo weElectoral Act uvandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato rezanu PF mudunhu reHarare dzinonzi dzasimudza kurudziro yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro pachapera temu yavo yepiri muna 2028. Izvi zvinonzi zvakasungwa pamusangano weutungamiri wezanu PF mudunhu reHarare uwo unonzi wakasangana nezuro wakabvumirana kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuburikidza nekuwedzera makore anogara mutungamiri wenyika pachigaro kubva pamashanu kuenda pamatanhatu kana kutorowedzera mutemu kana kutorowedzera temu kubva pamatemu maviri kuenda pamatemu matatu. Izvi zviri kuuya apo matunhu ose ari gumi emunyika akatsigira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga kunyanga hazvo ivo pachavo vakati vachatevedzera bumbiro remitemo voenda kunozorora panopera temu yavo muna 2028. Hatina kukwanisa kubata sachigaro vezanu PF mudunhu reHarare vaGoodwill Simasimirembwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavhaza kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Harare province yatora danho iri nekuti inoda kuedza kana kukuchidzira kune mamwe maprovhinzi atore danho rakadai. Chavasiri kuziva ndechekuti izvi hazvingoitwa nebato, hazvisi zvebato riri kutonga, hazvisi zvedu vezanu PF zvekuti mutungamiriri wenyika aramba achitonga, ndizve nyika yese. Saka zvinoitwa iya inonzi referendum. Kuda kugadzira mitemo inoshandura constitution, iabuse of constitution, hazvibvumirwi ende hazviitiki. Saka Harare province vane maonero avo ndomafungiro avo, asi chikuru chatoda kuti tinzwisise tisinganyarane mubato ekuti kuti bato ribudire tifanira taranga chokwadi. Bato redu dambudziko ratinaro ndekuti kune vazhinji vari muzvigaro zvavakapiwa nekuti vakaitirwa nyasha nemutungamiriri wenyika. Saka vanofunga kuti vakaramba vakamuchengeta ari mutungamiriri wenyika ndokuti ivo maposition avo aramba akachengetwa. But iko zvinezvi mutungamiriri wenyika akataura ega akati, aiwa ini handisi kugarapo kupfuura mazuva atakabvumirana ari pabumbiro remutemo. Saka hazvisi kuzoshanduka izvozvo, uyezve marongero kana kuti matauriro akaitwa nezuro nevanhu vemuHarare province hazvireve kuti ndozviri kuteedzerwa.
Asika muri kuti vamunangagwa vakati vachateera bumbiro remitemo ndozvimwe chetezvo, kana ravandudzwa vacharamba vachingoriteera nokuti rinenge ravandudzwa kuti varambe vari mumasimba?
Rikavandudzika pane zviri pamutemo vamunangagwa havakwanisi kuramba vari mutungamiriri nekuti bumbiro remitemo rinorambidza mutungamiriri aripo iko zvino kuramba aripo kana bumbiro richinge rashandurwa. Saka izvozvo kana zvinhu zvazoitika zvinenge zvazoita kune anozoteerera vamunangagwa vaenda.
Asi hazviti here kuti rivandudzwe futi iyo section iyo kana chikamu chinoti mutungamiri wenyika aripo hakwanise kunge achiwana mabenefits kubva mukuvandudzwa kwebumbiro, havakwanisi here zvakare kupa vandudza ipapo?
Section iyo inongovandudzika chete nereferendum, haivandudzike nekumwe kwese. Uye zvati handitinzwise kuti zvinenge zvataurwa nebato kumusangano wavo hazvireve kuti ndo zvichateedzerwa. Bato harina simba.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain nestudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano reNational Democratic Working Group Dr. Urayai Zembe avanotungamira bato rinopikisa reDemocratic Party kuti tinzwewo maonero avo pakurudziro iyi.
Zvinongova pachena kuti bumbiro iri riripo iri harina kubva kuvanhu. Dosaka wachitamba nodo naro. Mumbiro ravanhu rinofanirwa kuti riise zviga zvokuti zvinyorwa zvinenge zvichitoma kuti munhu ungagara zvakadini ari mutungamiri rinofanira kuisa zviga zvokuti haringochirwi manga manga madivo sezvari kungoitwa iko zvino izvi. Saka chandoreva ndechokuti vanhu vezimbabwe vangoona kuti hai bumbiro riripo harina kubva kwavari. Bumbiro riripo rakabva kuZANU-PF kuna vamugabe ndo vakaisa zviga izvozvo vachinyembera kuti zvabva kuvanhu.
Zvingazoita here kuti pavandudzwe bumbiro ivo vakataura kuti vari kuenda kunozorora?
Ku anenge avazivi asi kunogona kunge kuri kungovetsa vanhu nokuti bumbiro iri iro ravo iri rinoti kuti richinjwe zvinenge zvada kuti zivo iyoyo kana kuti pfungwa iyoyo iinde kuvanhu kureferendum. Zvozotizve kana zvikachinjwa zvirimo hazvifaniri kuti zviyambuse munhu agara arimo muhofisi macho. Ivo vanogona kuita mukiribidi sezvandataura paya paya. Hakuna zvisungo chaizvo chaizvo zvakabva kuvanhu zviri mubumbiro iri.
Asi mose vatungamiri vemapato anopikisa mune matano hamungatorawo here kana danho iri rakanga rabudirira kuitwa?
Matano atinotora aripo. Ndosaka iko zvino tiri mukubvunza vanhu nguva yoga yoga tiri mudariro renational democratic working group ndorokubvunza vanhu mimwe mibvunzo ichatobuda ndiyoyo yakanangana nebumbiro guru riripo iri kuti rakabva kupindira vanhu here tonzwa kubva kuvanhu nokuti matano okuzotora kuti tingadini anenge achitobva kuvanhu nokuti kana chinhu chabva kuvanhu chinenge chaiswa zviga kwete zviripo izvi.
Vanga vari nhengo yesangano renational democratic working group Dr. Urayai Zembe vanotungamira bato rinopikisa redemocratic party vari parunare muHarare nestudio 7. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Justice Priscilla Chigumba vanonzi vakakurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe zviri pamutemo uye mutemo unobata sarudzo weElectoral Act wowandudzwa senzira yekudzivirira matambudziko avanoti akasanganikwa nawo musarudzo dzegore rapera. Bepanhau reThe Chronicle rinoti Justice Chigumba vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nebazi rezvemitemo pamwe nekomiti yeparamende inoona nezvekodzero dzevanhu vakaitwa kubulawa yosvondo rapera. Justice Chigumba vanonzi vakasimbisa kukosha kwekuti pave nekuwandudzwa kweElectoral Act vachiti kana kunyoreswa kwemapato ezvematongerwo enyika kwakasabudirira panofanirwa kuve nenguva inofanirwa kutarwa yekuti vanenge vachida kupikisa kunyoreswa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo inge ichiwedzerwa. Vanoti izvi zvinodzivirira dambudziko ravanoti rakaonekwa musarudzo dzadarika rakanetsa kusvika muzuva resarudzo vamwe vachiri kuenda kumatara aibata nyaya dzesarudzo kana kuti maelectoral courts. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vari mumiriri weGutu South vapupuraito Garepi avo vataura vakazvimirira.
Inewo zvamusakazvimirira ndinoona sokuti chinhu chese chaunenge wakanyorisa pamutemo chiri chako unenge uine simba nacho kudarika chinhu chisina kunyoreswa. I think ndingangotsanangura ndichiti imba yausina matitle deeds imba isina shuwa kuti mangwana inomuka ichinzi ndeya John iwe yanga iri yako. Saka kana uchida kuti imba irambe iri yako zvakakosha kuti unge wakainyoresa. Handioni vanotya kunyoresa kana chinhu chavo chiri chechokwadi uye chiine vatsigiri vaunenge uchiti ndoo vako kuti uchiinyorese chakagweipa chii. Indaifunga kuti any political party inofanira kunge ichizikamwa pamutemo because taneta vone zvemapolitical party mangwana chimwe chamuka mangwana nechimwe chamuka vamwe vorwa voti ndechangu umwe achiti ndechangu.
Zvine zvazvinokanganisawo here munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe?
Kana zvisiri pamutemo zvinogudhurira nyika. Nyika yopinda mumadambudziko akawanda muchida kusettle maproblems namadisputes nokuti chinhu ichi hachina constitution mumwe musi hachina pakanyorwa kuti ndechani vanochitungamirira ndivanani vanogadzira sei kuti unotungamirira ndiani panguva yakati. So it is very good kuti mapolitical party in my view ave ari registered.
mabaye elections anomuka hobo nokuti hakuna unonyatsozikama kuti unochitungamirira ndiani saka kunyoresa ndoni chakaipa
tiri kunzwawo vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe zvizvamungataurawo pakurudziro iyoyo
of course se parliament inopitwa kumutemo wenyika zvinozongodibetwa namaparliamentarians zvodibetwa namapolitical parties voona kukosha kwazvo then proper registration and requirements zvenge zviripo asi in my view kana chinhu chiri chako chakaregistwa muzita rako une confidence nacho chisina kuregistwa unotambura nacho nokuti mumwe noumwe unomugana pasaidi achiti ndechake
vanga vari vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vari mumiriri wegutu south vapupuraito garepi vari parunare nestudio 7 tabatawo mutungamiri wenhengo dzebato retriple c muparamende vari mumiriri wechipinge south vacliford hlachiwayo kuti tinzwewo maonero avo pakurudziro iyi
vari kurova pasipo vana vezimbabwe vanoda kushanduka kwenyika vanoda kushanduka kwezvinhu zvakawanda munyaya dzezvesarudzo tiri kutarisa nyaya dzakaita sekunyoreswa kwevanhu kunovhota tiri kutarisa nyaya dzinoenderana nevanhu kuti vanhu vanokapela sei nyaya dzezvemasaisai kuburiswa kwemashoko nyaya dzezvemasabhuku kana vakuru vakurova tunhu participation yavo pamaelections nyaya yemasoja mauto mauniform forces kuti vanoparticipata sei nyaya yekusidzirana nyaya yekunyemana zvekudya nguva yesarudzo zvinhu zvakawanda zvatiri kutarisa zvinge zvichishandurwa nyaya yediaspora vote kuti zvigadziriswe panyaya dzezvekuita kwesarudzo
tiri kunzwawo vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe zvizvamungataurawo pakurudziro iyoyo
ifomu hombe inodiwa navana vezimbabwe kubviswa kweiyoyo inozi zeki nekuti chinhu chatouraya maelections kana chiri kuuraya kufambiswa kwevana vezvinhu muzimbabwe iyoro vana chigumba nevamwe vavo vekuzeki vari kufambisa sarudzo zvisina kunaka ndo rifomu hombe iri kudiwa nevana vezimbabwe kuti ndo ino pavatanga yaitika vakabvai vavo tova tine independent board rinoona nezvesarudzo idzemuzimbabwe tozoziva kuti aiwa vhote mwana wezimbabwe yakarwirwa kuhondo one vote one man ishande panonga panoda vanhu vane hunhu vanhu vane chido nezimbabwe vanhu vane chido nevana vezimbabwe nekusarudza kwavo vana chigumba ava nevamwe vavo havamo mukategori iyoyo nekuremekedza zvido zvevanhu rekuremekedza zvido zvinodiwa nemwana wezimbabwe kuti zimbabwe iendede
asi ka tiri kunzwa vari kutaura kuti pane matambudziko anobatawo kana mapato anopikisa kana kuti vanenge vachirwira kuti ndini ndiri kutungamira bato vachiti zvinobatsira
dambudziko ndivo vanachigumba ka ndo vanokrieta zvese izvozvo nekuti vanachigumba vakabuda pachena kuti vanosapota rimwe bato rinenge richiparticipata maelection saka tinenge tichiona kuti ivo ndo vanokrieta mapati izvozvo dambudziko rekaitikaretei mapati harina kubva kumapolita patiio rakabva kuzanupia
vanga vari mutungamiri wenhengo dzebato retriple c muparamende vari mumiriri wechipinge south vacliford hlachiwayo vari parunare kwakare kuchipinge south nestudio 7 musika wekushambadza zvirimwa pamwe nezvikwanisiro zvekurimisa wezimbabwe agricultural show wavhurwa nhasi muHarare dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzichikurudzira varimi kuti vaende neuwandu hwavo kushoo iyi kuitira kuti vawane mukana wekudzidza zvakawanda shoo iyi iri kuitirwa kunhandare yeexhibition park muHarare uye inotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri wenyika yemozambique vafilipe nyuse musika uyu unozovharwa nemusi wemugovera nyamafuvhu 31 dingindira regore rino rinobata kuvandudzwa kwebudiriro nemabhizimusi unyanzvi hunounza shanduko uye kuchengetedza ramangwana mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga westudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tinzwewo maonero avo
Makadi ivarimu, zvokwadi, zvomene, nguva iya yasvika zvakare yeZimbabwe Agricultural Show yekuti varimi vauye vachibva kumativi mana ose enyika yeZimbabwe. Mufunge gore rino tine mufaro wakasarudzika kuziva kuti varimi vari kubva kwakasiyana siyana vawanda zvokusvika kana kudarikidza 350 vaisa zvirimwa zvavo mushow stand kana kuti muproduce hall umo mavanenge vachiratidza unyanzvi hwavo.
Nemamiriro anga akaita mwaka uno nenzara, varimi vari kubuda here vachiratidzira zvakati tsvikiti?
Mwaka wanga wakaipa, mwaka wanga une drought, asi tinoona isu kuti varimi vedu vamwe vakashingirira vachibvawo kwakasiyana siyana vakaita nzira dzakasiyana siyana dzekuriritira mbesa dzavo vasvika pakuunza mbesa dzavo kuzoratidza vamwe kuti aiwa zvinogoneka. Saka tinozvitenda izvozvo, varimi vanodarika 350 vauya namabhazi, vauya nenzira dzakasiyana siyana kuti vazoratidzira kugona neunyanzvi hwavo kuZimbabwe Agricultural Show.
Iro dingindira remwaka uno rinoti kudini?
Gore rino Agricultural Show iyi iri kufambirana nedingindira rokuti cultivating prosperity, growing business, innovation for change, nurturing our future. Kureva kuti tiri kuvavarira kuti varimi vedu vabve pachinhano chekurima zvemaguta apamusha vachirima zvekuti vave vanokwanisa kuunza mari nekupfuma kupfuridza nekutora kurima sebhizimusi, pamwe chete nekugamuchira kurima kunovandutsa nyaya dzekuti vanokwanisa kuindawo mberi mainnovation matsva nekuchengetedzawo nekuziva kuti nharaunda yavari kurimira mune ramangwana ichadikanwa.
Imiwo vemakambani tinoziva makawanda, mabudawo neuwandu hwakadini kugungano iri?
Makambani anoona nezvekuita nezvinhu zvinoitwa munyaya dzekurima auya neuwandu hwavo, kusanganisira kakambani hombe inouchika mbeu zvemhando yepamusoro muAfrica, munyika dzose yesidhiko iriko iri kuratidzira mbesa dzayakadyara muchando ikariritira. Varimi vedu vanouya vachizviona vachizvionera kuti aiwa zvomene mbesa dzesidhiko dzinoita, pakadyarwa mabagwe, pakadyarwa mapfunde, pane mbeu yemasunflower maringa zuva, zvakare pane binzi dzakadyarwa pamwe chete negorosi ravakuda kunoibva. Tichaonawo zvakare kuti kune mbesa dzemuriwo, kokusidhiko tinotika sadza nemuriwo. Tiri kuonawo zvakare kuti kushuwo ikoko kune vamwewo vari kuratidzira zvakasiyana siyana michina yechizvino zvino inosanganisira madhironi vanonzi vana farmgard variko. Tiri kuonawo zvakare kuti vari vemishonga vemafotiraiza variko, zvakare hurumende iriko, Ministry of Agriculture, ichiratidzira nekukurudzira varimi vedu kuti varime zvine unyanzvi zvinovaendesa mberi zvichivapa pundutso. Veduwe, kurima inzira yedu senyika, uyai tidzidze zvizere nekuti sidhiko yakauya kuhotanda nzara nekuti ndiwo musha wegohoguru.
Avanga vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSidhiko Zimbabwe, amai Wendy Madzura, vari parunare kuHarare naIvan Sininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaviri vevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muGhana vaparura hwaro hwavachafamba nawo mukutsvaga rutsigiro, vachivimbisa kudzikamisa upfumi hwenyika, kuwanisa mabasa pamwe neurongwa hunoburitsa nyika mumatambudziko mune zveupfumi aya anonzi akaipisisa mumakore akawanda. Vanhu vachapinda musarudzo musi wa7 zvicha kutsvaga mutungamiri achatsiva vanana Akufo Addo avari kusiya chigaro mushure mekupera kwetemu yavo yepiri. Chipangamazano munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica, chichishanda chiri kumuzinda weWhite House vaJack Sullivan vati America nevainotyidzana navo vari kushanda zvakasimba kudzivirira kuwedzerwa kwekusawirirana mudunhu reMiddle East zvichitevera kukandirana zvombo kweIsrael neHezbollah. VaSullivan vakashanyira Canada nezuro. Vamwe vanoshandisa zvirongwa zvekuti vagozorapa nyore kana varwara kana kurwarirwa zveinsurance dzezveutano kana kuti medical aid vari kuchema-chema kuti kunyanga hazvo vachibatirwa mari pamihoro yavo mwedzi woga-woga havasi kuwana rubatsiro rwavanotarisira pavanozosangana nematambudziko. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Rutendo Mawere anotipa zvizere.
Mosare Joilinya Churunde momo vakapinda muchirongwa chekubatirwa mari kuti vagozokwanisa kurapwa kana vasangana neurwere. Mosare Nyachuri vanoti zvisinei nekuva nemedical aid pavakasangana neurwere hwababa vavo munguva shoma yapfuura, insurance yavo yeutano iyi yakarambwa kuchipatara, izvo zvakazoita kuti vaite chipatapata kutsvaga mari yaidiwa kuti baba vavo varapwe.
Medical aid yacho inonzi haichakwanisi kunge ichikubetsera kuti urapwe. It's aid unoba dara mari yako wozonoclaima mari yako ku medical aid society yako. Ini ndakaendesa baba vangu vachirwara kuchipatara vaine medical aid card ravo, vakanzi hatikwanisi kunge tichiritambira. Takatozotsvaka mari yekuti vange vachiwaniswa kurapiwa.
Vasimba vachijames tafire nyika vanotungamirira sangano revashandi vemakanzuru reZimbabwe Municipalities and Allied Workers Union vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vashandi vekanzuro yemuHarare vaine insurance yeutano, vashandi vazhinji kanzuro havasi kushandirwa nechirongwa ichi.
Haisi kana kukwanisa kushandira vanhu vanotarisa nezvemamedical aid havatarisi vachiona kuti kana mushandi akabatirwa mari papayslip mari iyoyo iri kuenda here kwainonzi ngaiende.
Sachitero weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Tsatsunga vakaudzawo Studio 7 kuti kunyange insurance yeutano inoshandiswa nevashandi vehurumende vakawanda ya medical aid society haina zvaichabatsira.
Tine dambudziko rekuti kurapwa iko zvino kwakurema pakuti mushandi unotobhadhara mari yakawandisa yakangofanana nokuti hausi kubhadhara medical aid. Taura nenyaya yamashortfall uye kwaunofanwa kurapwa kwava kushoma, machiremba mashoma kana kuti maservice provider mashoma ari kutora medical aid yeprismas.
Nyanje mnyaya dzezveutano amai muchamukamuri vati dambudziko rekusashanda kwemainsurance eutano rinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza sezvo zviri kukanganisa utano hweveruzhinji. Amai mukamuri vati nekuda kwekuti mari iri kunetsa kuwana kuti vanhu vanobhadhara pavanorapwa, vazhinji vari kuzoenda kuzvipatara urwere hwakomba.
Kuita kuti kunyangwe vaya vanosinda kunorapwa varege kuenda nokuti vanoti ndonobhadhara nei, ine mari muhomwe handina. Utano hunofa hwaderera, vanhu havachagoni kunorapika, voenda zvigwere zvakomba, vofiwa ruzhinji.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorira vati mainsurance eutano akawanda asi kushanda kunana chiremba, vachiti kunyange vanhu vari kubatirwa mari pamihoro yavo mari iyi haisi kuzoendeswa kune vanobatsira varwere nenguva. Vati izvi zvinosanganisira kunyange vari kubhadhara mainsurance aya nemari yemadhora ekuAmerica.
Medical aid haasi kubhadhara in time, saka wedha wabhadhara in zig kana kuti in US dollars ichiri kunetsa inyaya yekunonoka kuuya kwepayment. Payment haifaniri kuita more than 60 days isati yaitiwa. 60 days in fact is too much. Dzichitevedzerwa nemamedical aid society vabhadhara within 60 days.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reAssociation of Healthcare Funders of Zimbabwe iro rinomirira mainsurance ese anoita nezveutano, amai Shurai Koti vati vai vasingakwanisi kupindura mibvunzo yakatumirwa neStudio 7 kwavari, vachiti vakuru vavo vange vasiri muhofisi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaita tsvagiridzo nezvenyaya iyi.
Hatisati tagashira mashoko akaita seiwaya kuti mamedical aid ari kuramba, asi zvakadaro tipachaita tsvakuridzo yekuziva kuti zviri kufamba sei kuti vanhu vagwana zvinobatsirika.
Sachigara anomirira komiti yezveutano muNational Assembly vaJosiah Makombe havana kupindura mibvunzo yatakatumira, asi gurukota rezveutano muna kurume wegore rino vaDouglas Mombeshora vakaudza vatori venhau kuti hurumende yanga ine chirongwa chekutanga National Health Insurance Scheme senzira yekuzadzisa Section 76 yebumbiro remitemo yenyika iro rinoti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine kodzero yekubatsirwa kuti vawane utano hwakanaka. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa urongwa hwevari kumirira mapato makuru ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. vanota amai Kamala Harris vebato Democratic Party nava Donald Trump ve Republican Party avo vavikiwe ndirira mberi nekutsvaga rutsigiro zvichitevera kumbozorora mukupera kwesvondo. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Maonero atirikuita ndeyekuti makakatanwa epresidential election asvika pekuti madhemokrati vachitungamirwa namai Kamala vapamberi paWhatsApp. Izvi zvakaonekwawo futi kuconvention yavakaita iro vhiki rapfuura iri. Vanongorora zvematv vanototi vanhu vakawanda vakaona convention kupfuura iyo convention yakaitwa nemarepublicans.
Zvakureva kuti kudii izvi muchitarisa wenyu?
Zvazvinoreva ndezvekuti pari kutaurika nyaya yemomentum. Zviri kureva kuti mai Kamala Harris kubva pavakapinda vakagamuchirwa nemufaro nevanhu vemuAmerica zvekuti kutozoita convention kwakatowedzera momentum yavo. Saka vaTrump zvinhu zvaakuwanira. Mambotaura nyaya yekuti makampeign avo kuti vaTrump rino wari kuda kuenda kunana Wisconsin, kunana Michigan, ndoo kuya kuya kunoita makakatanwa kwekuti patano yemapato iri chaizvo. Saka waTrump kuti wakwanise kuwina election wanofanira kutora Wisconsin, wanofanira kutora Michigan. Zvinoenderanawo nemadhemokrats kuti mai Kamala Harris watore presidency wawane 270 votes dzinodiwa. Wanofanira kutora Wisconsin, wanofanira kutora Michigan.
Ngatitarisewo panyaya dzemari apa. Tinonzwa vamwe vachiti mari kupinda kwainoita mukambeini inotaridza kwazvinorerekera. Tiri kuona maHarris vachiita kunge vaakumberi kudarika vaTrump asi vakatanga manje manje. Zvinomira sei pamaridza?
Mari inorakidza rutsigiro kubva kuwana. Mari yemadhemokrati dai maitarira matsanangure avaiita. Vaitaura kuti ma$5, ma$10. ma$15 kubva kune ruzhinji rweAmerica. Asi ma$1 million aninge achibva kune vaya vane mari handizvoba. Saka kana tsigiro iri kubva kuma5 nekuma10 zviri kurakidza kuti $500 million ine mutsindo we1 yakasimba.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Iyo zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zvamunoona ngoromera harina zvamunoshanda. Vaputin vechipinda muukraine vakafunga kuti blitzkrieg 1 week vapinda vabuda, asi tiri kuona taakupinda pa3 years uye Ukraine yabva yapindawo maoko. Kwakurakidza pasi rino rese kuti aiwa hadzisi nyanga manhenga. Kuchero vakazoburitsa vemamaukrainians munyika mavo, asi vaputin vafumuka. Netanyahu umo ari kuuraya mapalestina achivapwanyira dzimba ibva yapa endai apa. Netanyahu na Putin ndofunga hai hama nehama. Vanhu vachakonzera World War 3 maonera ndinozviita. Mwari wee, pindaiwo muhana mavo, muhana dzavo vari vaviri nevamwe vakangofanana navo pasi rino.
Ini ndinoona paine kodzero kuti munhu yadzimwe kuzi vanokonzerisa noizi. Asi vakonzerisa noizi vanokuya kuzoti zvinhu zvenya zvinogadzika kukonzera noizi, asi tapanje varikugadzisa. Hapanje vazotibatira nachibao nevapo, itanga vadzimba dzokiri kusha kwavo. Tigari nerunyararo muno kuzi vanouya muno kuzosora vachiva zvisina basa izvi, vasi kugadzisa zvinhu zvake kuti. Saka ngavadzimwe, nhamo yasiyai takanyara izvo, ngauya vasi vachidiwa cho. Dai akatigira mari ugadza zvimuito zvacho ugadza mvura yacho iyo, akadiwa nemari ugadza mvura iyoyo. Saka ngavadzimwa uye vatovadzimwa vagona.
Masora sei pastudio apo ndine nyaya yangu ndoda kubvunza kuti Douglas wakatora Harvest akati draw position akarwiwa nezano PF. Linda Masarira wakanga achirwiza zvino vari kuti chamisai sell out. Ivo ndo vanhu kwavo nokuti vakanyarara chamisa achitaura aurawe. Ivo vachienda kuzano PF chidi kwechiri kweche kuzano PF nana Chakubhi Mafume nana Linda Masarira nana Hope Ochimunhu. Ivo kuti chamisa ataure vando kuti ataure kuti chisu tinomutaurira chamisa ndewedu mukanyaita zvese tinozviziva kuti zano kurudo kuzama kutsvaka kuti chamisa ataura hasi akambotaura asi tichimuda. Chamisa ndewedu tiri pamwoyo pacho.
Mamukasei pastudio 7. Aiwa kuno kundamuka hangu zvakanaka.
naiti funzireo urumende edui andio ya itika kune free education tinoza waa kuti swabere kiti badare ma teacher ma $3 per subject roga roga mwana kuti aone kuenda kuma all the lesson saka free education yashu ya papi urumende edui ya inasi
tunatenda vatereri musaka ngana chirongwa che live talk apo tiri kutarisa kurudziro yekuti bumbiro remutemo riwandudzwe kuitira kupamukana kwemutungamiri wenyika jokusiya maoko apraxidis Jeremiah ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda ba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kata leli chuba lukubonga uchonga kande miri ngokusinika izinda bangulimi lesishona. Wala mgela nginja bule nkulu emsakazo niwe Studio 7 ngomvulo saka 26 ngobagazi 2024 mkasete Jeremiah. Enda beni zetu la mtlanji. Iba ndale ZANU-PF esika beni seharare la mtlalite ufanele kulwe sisekelo sombuso zivumele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqotshise ukukhetho oluzayo aqhubeke ebusa lanxa ihlandla lakhe lesibili sifike emaphethelweni omnyaka ka-2028.
Imbali izamahlulela kanzima angavuma iphutha elifana lela ephutha elenziwa umongameli osowasiyayo uRobert Mugabe.
Izakamizi zewange zikhala ngezithi lobandlululo olwenziwa lugatsha lukahulumende olwe-social warfare ekuholisweni ukudla zithi abantu abaningi abalambayo kabakutholi ngemfanelo.
Sivele siphakathi kwendlala njengemadolobha wesokuphinde kwaba le El Nino drought kulabantu abaningi abagulayo ukugcoleka ingqondo njengoba umbona nangani ubani uyanatha amaphilisi abanye abantu bayezigoga.
Kwezempila kahle sizakuzwa umhlane wama fibroids inyama ezikhula phakathi kwesibeletho ovame ukutholakala kakhulu kwabesifazana abalokhu besenelisa ukuthola abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ifandale ZANU-PF esigabeni seHarare lamhlanje lithe kumele kuguqulwe isekelo sombuso sivumele ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ancintise ukhetho khona ezaqhubeka ebusa lanxa ihlandla lakhe lesibili selifike emaphethelweni ngomnyaka ka-2028. Ngalokho-ke iZANU-PF ivuselele inkuthazo eyenziwa ngezinye izigaba zaleli bandla elizweni ngalolu daba lanxa umongameli Mnangagwa nangokwakhe wathi akasoze akwenze lokhu. Kodwa incwethi ecubungula ezombusazwe mnumzana Bernard Ndlovu wayengumgcinisihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa utshele uSandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kukhona ukutshaya amanzi ngalolu daba.
Kuyinto enhle yonke into ifuna nje isikhathi le order asuke sibe kwazi ngempela ukuthi isizathu sebandla libusa yisiphi ngoba ukuthembeka akukho kakhulu so sesingakubona sekudlula isikhatshana ukuthi bajongene mabevuli amasango bezivulela inkomo amahlanga isikhathi sesiside kangaka asazi asithembeni sibhekele ukuthi mhlawumbe kuyinjongo enhle kuyisizathu esihle abantu bengafaki under pressure kugcinwe kusenzakala kwayenzakala la ngalele ikhetho ladlulayo okwagcina abanye abantu bengani sebesalishwa ukuncintisa.
Siyabona nanto soluvusa ikhanda njalo udaba lokuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa kungabe kusenzakalani lapha njengoba sezwa yena isithi kasafuni ukuthi aqhubeke.
Yindaba enzima savela kungenzeka ukuthi nje ozama ukuthi kusasa kukhanya ngathiwa ufuqwe ngamandla ukuthi abe khona kanti vele into la ayifunayo kungenzeka kodwa ke imbali izamahlulela kanzima angavuma iphuthe elifana lela ephuthe lenziwa umongamelo sowasiyayo uRobert Mugabe owahlala waze wahlalisisa yibo ababebusa la ebandleni lakhe waze washo laye wathi ngesikhathi azadliwe ngo-Tsvangirai ngo-2008 yena wayethe usephuma bonabo abagoqela umongameli obusa manje bamphoxa wagcine vuma futhi kuqhubeke busa ugcine kuba impilo yakhe iphele kabuhlungu ufe engathabanga esehluthunelwe umbuso yilabo futhi ababemphoxa ukuthi abuse eqhubekela phambili edaka abantu ababengasamfuni okwavela sobala ngelanga kusenziwa abantu betshengisela bedemonstrator sokuthiwa kaphume sokuyikhulu bonke base bemjikele eseyedwa ehlele endlini yakhe labantu abakhe uLeo Mugabe wathi he had become a pale shadow of himself ngezinye indlela umuntu wayejwayele ukuvuka ekuseni esiye ejim esiye-exercise kwenza ukuthi aye emsebenzini ayebusa ilizwe kodwa wasesedane kakhulu sasingacabangela ukuthi uMugabe kungafika ethubeni lokuthi ayale ukuyalahlelwa eyirozeka inyoni kuthi ingahlala ogatsheni isikhathi eside abafana bemarekeni bakhona ukuyingenela ngaphansi kwesihlahla ngesinye isikhathana nje seyi-eme kahle ayishaye inyona ayihlale ithakaze ithakaze itopole lokho okutopolwayo idlule ezinye zingahlali lokuhlala zibele ziphaphe zihambe phezulu kungavela kukhanya ukuthi usefuna ukubuyela futhi then mhlawumbe izimbabwe izodinga i-opposition epheleleyo kumbe i-opposition yakhona kuyamele ibuye ivela phakathi kwayo iZANU PF.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcweti ecubungula ezombusazwe owayengumgcinisihlalo webandla le eSouth Africa le apha obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga owe-Studio 7 eseHarare. Izakhamizi zewange zikhala ngezithi lobandlululo olwenziwa lugatsha lukahulumende ole-social welfare ekuholisweni kokudla zisithi abantu abaningi abalambayo kabakutholi ngemfanelo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye walaba ngumnumzana Kholisi Sibanda usabhuku wesiqintini se-BH10 othi ukudla kubuya kungenelanga njalo labatholayo bazuza ingcosana yomumbu.
Kulokukhetha ukuthile ukuthi uholiswa bani ukuthi ngabe kuthiwa ukuthi uhola lokho okuholiswa abantu ngakubuya kubuya kukuningi kwane everybody wonke umuntu azuze ukwenzela ukuthi bonke abantu bahle ngoba ukuthi kuthiwe kukhava indlala kukhava mina wence kukhava umuntu oyedwa kukhava lwandalwana akusayenzi ngoba lwana omunye uzabesifa.
USibanda uthi abaholayo laba balethwa ngabamahofisi aphezulu uthi kunje abatsha kabatholi usizo lukahulumende.
Kubuya kuhleliwe vele khona le kubuya kuthiwa i-questions kathi kuthiwe ngwe old age kuhle kube zokuhlanganisa labalimeleyo nje abangani bakhubazeyo abakhubazekileyo. Ikho kukhetha kho kuyabe kufuna bona first laba i-young stock babesala benjalo.
Omunye njalo ukhonona ngokungaqhutshwa kuhle kohlelo lwe-social welfare ngumnumzana Givney Again Moyo ukhansela wekachechethe wathi uselesikhathi eside ezama ukubonisa laba ngezinga lendlala elisemaphandleni kodwa kabamuphi indlebe.
Sivele siphakathi kwendlala njengemadolobha especially khona ewandle khona ngenxa yokuthi umhlabathi abantu abalima kiwo vele lwakwawuphumeli wesokuphinde kwaba le-El Nino drought lebekhona abantu vele sibachayi. So kunjalo abantu bonabo kulabantu abaningi abagulayo izingoleke ingqondo njengoba umbona nangani uba uyanatha amaphilisi abanye bagula izingqondo abanye abantu mayezigoga.
Unkosikazi Sizalobuhle Mpofu wesiqintini se-BH9 uthi ilambazi sekuyilona kudla kwamalanga wonke uthi kabatholi ukudla okwakha umzimba okubalela izithelo inyama indumba kanye lokuluhlaza.
Ukuhola sacina ngo-2021 i-World Vision okwakhathesi akula sesike saluthola esiluncediswa ngokokudla besifisa ukuthi nga kumbeni kuyatholakala abangasinceda ngokudla besinikeza impuphu labondumba labokhungu oyilo kokudla.
umnumzana Jonathan Sivanda wesigabeni seChisuma laye ukhala ngokwelulwa kwengalo uthi wasala ngaphandle kohlelo ngesizathu sokuba mhlawelanga lokubhaliswa wayelele phansi ngobuhlungu bomzimba.
Mina ngangivele ngigula angikwazanga lokuthi siyahola na babhalana so ngathi sekusiyahola ngisiyasiya bathi izakho sikibhala okucingeni.
Ekuqaleni kweviki le uhlangothi lwe-social welfare ukhokhelwa ngumnumzana July Moyo wogatsha lwe-public service labour and social welfare lwethule umbiko othi kunani labantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6,140,924 sebeholise umumbu abafika phose izigidi ezinhlanu lengxenye 5,479,704 enyangeni yezintathu yezedluleyo kodwa izakhamizi zewange ziyalilandula leli nani ngesimo sehlekana lemizi eholayo esethula indleko zokusebenza kwesikhwama sengcebethu yeZimbabwe kusukela ekusungulweni komnyaka lo. Umphathi intambo ogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube kunyanga edluleyo wabika ukuba isabelo seMathebeleland North sinabantu abalambayo abedlula kancane ingxenye yesigidi 540,000 kodwa kulaba uhulumende usephathise ihlekana labalichumi lasithupha ekhulwini 16%. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu nginginokuthaba Dlamini.
Umbukiso wezokulima oweZimbabwe Agricultural Show uqalisile namhlanje elizweni. Njalo umongameli Philip Nyusi weMozambique ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni kusasa ngolwesibili. Iziphathamandla salombukiso umnumzana Andrew Matibiri utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi umbukiso walonyaka uzakuba lemincintiswane kuhlandla lwezifuyo lezilimo ezifana legwayi lochinda. Uthi abantu abedlula amakhulu amahlanu 500 bakhangelelwe ukuba nababukise. Njalo kuphatheka amazwe akuqela ele Russia, India, South Africa, Zambia, Pakistan, Eswatini, Japan, Mozambique, China, Malawi, kanye le Tanzania. Kugengukeni embusweni kowaye ngumongameli umoyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017 ele Russia libikwa laqala ukuba lobudlelwane obuqinileyo lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa umnyaka olandelayo. Kubikwa kwaba lamankampani amaningi akwele Russia alabaqondisi abeyithekelela eZimbabwe befisa ukuvula amabhizimusi achiyeneyo. U-Ezra Chizasibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amankampani akwele Russia amaningi angena eZimbabwe efisa ukuqhuba amabhizimusi ewenjweni amadayimani, platinum, ilithium, igolide lokuninginingi okutholakala elizweni leli. Inkampani yeRussia i-Alrosa ngenye yalawo aphumelela ukuqhuba ibhizimusi eZimbabwe kulandela ukususwa kukaMgabe esikhundleni. Abezindaba beBloomberg babika ukuba amanye amankampani ayefuna ukutshala imali kwezokwethekelela eleZimbabwe lezokulima ikakhulu kwezokuthengiselana abalimi imvundiso yefertilizer. Inkampani elabaqondisi abaningi bakweleZimbabwe ekubimba Mining House yabambisana leRussia kwabunje okuthiwa yiGreat Dark Investment emba ilitshe liligugu eleplatinum lamanye amatshe aligugu. Ngakwelinye icele eleZimbabwe lakhuphula izinga lokuthengisela leRussia ugoqela igarlic, iginger, macadamia, avocado, izithelo ezilinywayo ezinjengama-oranges, imbhida kanye lama-blueberries. Kusizakala-ke lokhu kulamanye njalo amankampani akweleRussia ehluleka ukuvula amabhizinisi eZimbabwe. Ibandla leZANU-PF ebedlelana kancane leRussia kusabusa uMgabe lithi okwamanje lamukela izalwane zeRussia ngezandla zombili. Umnumzana Farai Muroyiwa Marapira isikhulumeni sebandla leli uchaza ngenkampani eRussia asebenza eZimbabwe.
We've got a company also called Russia V Holdings. which are through Afromed JSC.
The company that is Russia VI Holdings, which is Afromed JSC. It is the same thing as the kit as the cool as $100 million in the Kenindao. We will get you a lithium and 181.3 amatan.
Umarapira ukwela pambile kaza amanya makambale Russia avula ma business kule Zimbabwe.
The investments that have been done in Zimbabwe by Russia, we've got Aurosa.
The company pake imali eningi ekwembeni ama diamond kulokunye okumele sikukhangele wonke ama company Russia abuya eZimbabwe ayetheswa izijeziso zomnotho elemelika kodwa iAurosa iqina isiya pambili eZimbabwe.
Umnumzana Bekuzela Moyo osomabhizinisi owemba igolide esebenzisana lesizalwane seRussia duzane lakoBulawayo uthi kuqakathekile ukusebenzisana labangaphandle kwelizwe ukuze bafake imali kubhizinisi lakhe.
Igebhu igolide makuye ukuthi singathola i-investment siyakwanisa ukuthi singene. Siyathaba kakhulu ngoba bake bacabanga ukuthi beke bezobona labo ama-investment opportunities akoBulawayo.
Abezindaba beReuters nabeBloomberg babika ukuba ucathanelwa ukuba eZimbabwe lathengiselwa ngeleRussia okuchiyenye nyakenye okwesilinganiso sezigidi ezingama-25 zamadola eMelika, $25 million kusukela ngozibandlela kusiyafika kumpandula. Lokhu kwedlula izigidi ezinhlanu okwathengiselwa leZimbabwe ngesikhathi esifana ngomnyaka ka-2022. Loba kunjalo leZimbabwe neleRussia alobelana ezinye izivumelwano ezimbalwa lonyaka ezigoqela ezokulima nokwemba amatshe aligugu. Akwazi ukuthi leZimbabwe ngizela eRussia wesilinganiso esinganani ngomnyaka. Ingcwethu ecungula ezomnotho efundisile ekolitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini uchaza ubudlelwane beleZimbabwe leRussia.
Ubudlelwane belizwe leRussia ubudlelwane obusuka kathathu, ikakhulu kusukela ubudlelwane lwethu ngesikhathi sempi. Kodwa ngasi sikhathi ubudlelwane obukhona ngalesi ubudlelwane obuhambelana bezomnotho ngoba iZimbabwe izwe elilama opportunities amaningi. Ngakho esikubona kusenzakala kathesi yindlela yokuthi iRussia nayo ithe expand ama-economic systems.
UDlamini uyaphambili egcizelela ukuthi ufaka imali ngenhloso yokuthola inzuzo kungathuthukisa ezomnotho eZimbabwe laseRussia.
Ovela emzini eRussia labo kutho ukuthi kuzaba ne-tax abayibhadalayo noma bezo-investa khonapha eZimbabwe. Njalo sethotha abanye ama-investments awo in partnership nabanye abayizindlalane zeZimbabwe.
Kunabanye abadabuka eZimbabwe abanobudlelwano obukhulu leRussia bagoqela udokotela Thekwane Gazi owafunde eRussia ehanjiswe libandla leZaphu ngesikhathi sempi yenkululeko. Uthi umgabe wayengawafuni amaRussia ngoba ayezwana loJoshua Nkomo owayekhokhele ibandla leZaphu.
Ngesikhathi sikamgabe bavalelwa phandle ngenxa yokuthi umgabe ubeyazonda amaRussia.
Umnumzana Akhe Mungani owala impinkululeko kuviyo leZipra njalo walolongwa kweleRussia uncima imisebenzi yaleli lizwe.
Nxa kungathiwa kulabantu abanga-investa kimi bembona ngani yibo bona abantu abangcono kakhulu ku-wealth than any other nation.
Abaninyazi bamakamane eRussia abaningi balile ukukhuluma le Studio 7 besithi kwathi abangakhulumi lentathu ezindaba ngurhulumende weZimbabwe. Omelele eRussia eZimbabwe umnumzana Nikolai Krasnolev uthakazelela ubudlelwane bamazwe omabili. Uthi kuningi okuzenziwa ngeleRussia eZimbabwe njalo lokhu kula kuthuthukisa umnotho weZimbabwe lowakweleRussia. EleRussia njengeChina nakudala kuzosebenza neleZimbabwe ngemva kokwethiswa kwezithezo zomnotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZanu PF kwakuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo baqhuba ukhetho olungakhululekanga. UPresident Mnangagwa kusanda kuya kweleRussia lapho abikele umkhokheli wakweleRussia umnumzana Vladimir Putin ukuthi uthakazelela ubudlelwane bamazwe la athi kawathandwa ngawentshonalanga. Ngiyimele Studio 7 igama lami ngezeJesus Band.
Ngivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kule damu elibhidlikileyo ngempumalanga yeRed Sea eSudan amanzi agelezela emizini eseduzane njalo kulabantu abangakabonakaliyo kulandela lesi sihlakalo. So kuthunyelwe ingcwethi yokuthi ziyelungisa lelo damu kanye lokuthi zihlenge abantu, kubika abezindaba abe-Associated Press. Kuthi abezempilakahle bathi amalucatsha lezephulamthetho ezihlomileyo baphazamisa indlela zabo zokuthi bangene emizini yabantu bayelwisana lomkhuhlane we-monkeypox ikakhulu emazweni awe-Central Republic, eduzane le-Congo, e-DRC, e-Cameroon, Nigeria, le-Chad. uhulumende bamazwe la bathi bona sebethumele amasotsha kulezo ndawo kodwa akukabili izisebenzi esezibulewe. Kwezempila kahle ama fibroids okuzinyama ezikhula phakathi kwesibeletho abikwa evame ukutholakala ikakhulu kwabesifazane abalokhu besenelisa ukuthola inzwalo. Inyama lezi ezingabangeli imvukuzane njalo azilingani, ezinye zincane, ezinye zikhulile, ezinye zibonwa yimitshina kuphela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane abalokhu besenelisa ukukhulelwa balakho ukuhlaselwa umkhuhlane lo, kungakhathalekile ukuthi sebeqalile ukwenza njalo. Odokotela bathi ukunqoba umkhuhlane lo yikuthi umuntu ayehlinzwa awakhitshwe ama-fibroids la, kumbe ahle avele akhiphe isibeletho kulokunatha amaphilisi lemithi etshiyeneyo. Udokotela Matthew Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, ulandisa kabanzi ngomkhuhlane wesibeletho ohlasela omama obizwa kuthiwe ngamamiyoba angamaqhubu.
Ama-fibroids avame ukubamba abantu besifazana ababa labantwana abalutshwane kule 5. Kukhanya umlimi wathi edala umuntu omnyama ongumfazi wamdalela ukuthi ezale abantwana abahlanu kumbe abadlula abahlanu. So ngakho abafazi abalabantwana abadlula abahlanu abavamanga ukubanjwa ngama-fibroids.
Udokotela Siyamchembu wengeze wathi umkhuhlane lo welatshwa ngokuhlinzwa.
Isikhathi esiningi ama-fibroids kuhambelana ngokuthi maningi okungakanani, akhule okungakanani, alatshwa nge-operation ngokuwakhupha wona ama-fibroids kumbe ukukhupha isibeletho sakhona sonke. Ikhona eminye imithi kumbe amaphilisi umuntu angawanatha acatshangela ukuthi angehlisa inani lama-fibroids lokukhula wawo.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube uchaza izibonakaliso ezikhomba ukuthi umuntu engabe elama-fibroids.
Izibonakaliso zama-fibroids ukukhula kwenyama zezibeletho kungaba yibuhlungu ngesikhathi umuntu esiya esikhathini kumbe ukuya esikhathini okwesikhathi eside. Uthola ukuthi wena ubungena esikhathini maybe 3 days or 4 days. Uthole usungena bo 7 days, 10 days, usiya bo 14. Kumbe ukungena esikhathini kungekho esikhathini abakuthi ngesikhiwa yi-spotting.
Unkosikazi Musa wenkosi Sithole, umhlali wakoBulawayo, ulandisa ngobunzima ahlangana labo ngesikhathi elama-fibroids.
Ama-fibroids abuhlungu kakhulu ngoba akhula ngaphakathi wena ungaboni ngamehlo. Mina ngahlukumezeka kakhulu ngoba ngangilwisa ukuba lo mntwana kusala ngingena esikhathini okungazwisisekiyo. Ngonela ukuhlola ngatholakala ukuthi ngilawo, ngayenza i-operation bakhipha konke kwaba normal, umntwana sengidlaye, sengingena kuhle futhi esikhathini.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi abantu abansundu bayaba lama-fibroids besesebancane njalo bavame ukuthi bebe lamakhulu kumbe amaningi ukwedlula eminye imihlobo yabantu. Kumdeni nxa ekhona owake waba lawo, odokotela bathi kuvamile ukuthi uhlasele amantombazane angene esikhathini eleminyaka engaphansi kwelitshumi. Bathi njalo kuqakathekile ukuthi umuntu ayehlolwa nxa esethe wazibona engathi ulezibonakaliso zama-fibroids ngoba ayenza ukuthi umuntu engenelisi ukuzithwala kumbe azithwale aswele. Kwesinye isikhathi umntwana kakhulu kuhle esiswini ngoba lo mkhuhlane uyabe ukhula usidla indawo kusenza umntwana engakhuli kuhle. Ukudla okuqondileyo ngokunye okungancedisa ukuthi abantu bengahlaselwa yilo mkhuhlane, kutsho odokotela. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngiwathabile Masuku.
Kwezemelika kulandela umhlangano omkhulu oweDemocratic National Convention, DNC, ogqitshwe ngolwesine lweviki edluleyo ozamela ibandla le Republican Party njalo owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump laza ncintisana laye obandla le Democratic Party okwamanje ongumsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris bazaqala umkhankaso ezigabeni eziqakathekileyo kulolu khetho lokudinga umongameli wemelika oluza kwenziwa ngenyanga kaLwezi lonyaka. Umnumzana Trump ukhangelelwe ukukhankasa eseDetroit lapho anqotshwa khona ngomnyaka ka-2020. Ukhangelelwe njalo ukuya eMichigan laseWisconsin. Unkosikazi Harris lomsekeli wakhe umnumzana Tim Walz bakhangelelwe ukukhankasa emadolobheni achiyeneyo aseGeorgia. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Masikhangela amapoll sibona ukuthi uHarris usenqoba uTrump. Kwamanye amapolls simbona enqoba ngamapoints afika isikhombisa. So lokhu kutshengisa ukuthi sebemamukele uHarris ama-Americans njengomuntu abona engakhokhela. So ma nxa kubhekwa kuma-battle states, kuma-battleground states, sesikhuluma abo-Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, nabo-Arizona, sibona ukuthi sebengutikilobhani ngalapho kulawo ma-states. Ekubeni earlier kusasengu-Biden obekhokhela itikiti lama-Democrats, besibona Trump obenqoba kulawo ma-polls. So kutshengisa ukuthi uHarris usegaine i-momentum enkulu kakhulu and useyi-threat enkulu ku-Donald Trump.
Sibona njalo ukuthi unkosikazi Harris usebuthanise imali efika ku-$540 million kukanti uTrump esala emuva ele-$327 million. Imali leyi iqakatheke kanganani nxa sikhangela umkhankaso?
Iveza ukubana uTrump usesalele emuva ngoba abantu ukuthi baze bakhiphe izimali zabo ukuthi bancedise ikhampeni yakho kusho ukuthi abantu babe bekholelwa kule nto yenzayo. And esikhathini esiningi ngama-donations amancane yaqala ku-$5, $10. So ukuthi uze ukhone ukwanise ukureza imali efana naleyo oyikhulumayo, 500 and something million erezwe ngukosazana Harris, kukhombisa ukuthi banengi abantu abasesayidini lakhe abasapotana laye. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement, kuthelevishini, kuradio, plus le staff, ukuthi ukhulise istaff sakho ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyakulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani lani.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Limuze xoxa lapho ecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseVirginia khona lapha eMelika. Okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu bakaStudio 7 kumlayezo elisithumela yona yeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 injani bantu bakithi, ngisetsholotsho, ngisezhwane, ngilayelulwane, ngicela litshele uGawulo ukuthi engakhuluma amanga ukuthi imigwaqo ilungile. Imigwaqo yethu sithwele ubunzima, siyasokola sikaholi lamabele. Heyi abantwana, ngisenkingeni ngabantwana, kodwa-ke anginankinga ngalokho, kodwa sikhala ngomgwaqo. Ezwela uGawulo engabe khuluma amanga ethi khona imigwaqo irayithi ingarayithanga. Abantu bakithi bayathenga izimoto kodwa-ke imigwaqo, cela Gawule lilungise imigwaqo. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani apho, linjani abalaleli? Thina into esikhala ngayo ukuthi izanu ingazihlukumeze kangakanani i-CCC, kodwa esikufunayo ukuthi i-CCC sibuse, maybe ungasibusa ngcono kulayo, ngoba lokho okwenzakalayo lokhu asifanisani lakho. Thina sikhathele ngakho and sidinga ukuthi ngani siyathola usizo kakhulu, ngoba thina sifuna ukuthi lathi sibuswe ngabantu abasidingele ikusasa yethu, abafuna ukuthi kibo kubekho okuhlala kumnandi khona. Ngaze beyihlukumeze kangakanani, uJesu wahlukumezeka kakhulu, kodwa ayizofela izono zethu, anqoba ngoba yinkosi, labo bazanqoba.
Studio 7, mina bengisacela ukubuza lapha lensi ize bantu bakithi, ukuthi kati abantu laba abakhuluma kuStudio 7 ikakhulu abezanu PF laba bekhuluma nesiNdebele, ngabantu ababuya esiNdebele
ekuseni kumbe ngabantu ababuye eMpumalanga abashintsha amagama ezibongo bazibiza ukuthi bona bangabako Nyathi bangabako Ncube bangabako Dube bengamashona ngoba phela uma bengazitshintshanga izibongo kungamaNdebele kube basimela kube into eyenzakale elizweni bayibona manje bayibona ingakho sithi hayi futhi bazitshintsha amabizo bazizenza amaNdebele akula maNdebele akula bantu bakithi abangakhuluma kanje kuhlupho lwakithi wonke belukhayile.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 1+1 202 465 0318. Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele siphambili kodwa lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho esihlaziya khona udaba lokuthi ibandla leZANU-PF selifuna umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPhrasitesi Jeremiah.